Zanu PF iri kuzvidirira jecha yega nenyaya yekutadza kutungamirira nyika. Zanu PF ndiyo iri kuita catch and release. Zanu PF ndiyo iri kurova abductions. Zanu PF ndiyo iri kundosunga munhu ari kuzvirwarira kuhospital. Zanu PF ndiyo iri kutadza kubhadhara vashandi vehurumende. Manesis ndiyo iri kuti kana manesi akataura inorova. Zanu PF ndiyo iri kuti kana munhu akademonstrator inoti vhara muromo ukada kutaura yoti a bad apple woflashwa. Zanu PF ndiyo iri kutukana neana America, ndiyo iri kutukana na Britain, izvezvi yakutukana na South Africa. Ijecha reZanu PF.
Asika iyo ndo iri kutoti imi ndimi muri kudira jecha.
Isu jecha ratinaro, jecha ra DC Alliance, jecha ra President Nelson Chamisa, ijecha rine simendi nezvidhina zvekuaka nyika.
Vari kutika imi godo renyu nderekuti makakundwa musarudzo dzakapedzisira kuitwa.
Isusu MDC Alliance tiri ready for elections anytime as long as my elections are free and fair. Chatiri kuda inyaya yekugadzirisa zvinhu munyika, haisi nyaya yezvigaro but inyaya yehugari.
Chii chingaitwa kuti nyika ienderere mberi?
Chinoda kuti nyika iende mberi kugara pasi, totaurirana, tobatsirana, nekuti Zanu PF pamazano haina. Saka zveblame game izvi zvinoita Zanu PF zvinhu zvekuti munhu anenge atadza kuita basa rake. Zvekuti hanzi 2023 gadzirisai nyaya yezviri kunetsa tozopinda pamaelections akanaka. Ndozvatiri kutaura kuti we want kuti tigadzirise nyaya zviri kunetsa now, then topinda maelections pasina kuti referee ndiye mutambi, mutambi ndiye referee.
Ko panyaya yekuti Zanu PF inonzi yakutsika madziro kuti veANC vadzoke kuzoita musangano nemi nevamwe vanopikisa, munoona seapa?
Dambudziko reZimbabwe iZanu PF. Saka havadi kuti maenvoys auye aone hwipi hwavo. Asi isu toda kutenda South Africa, ANC, nevamwe vose vakabatsira kuti zvinhu zveZimbabwe zvibude pachena zvisikamwe.
Zvino kana pona kuriranwa nyoka menyu, nyaya iyi ingagadzirisika here vahlatwa?
Maproblems ari muZimbabwe, masolutions ari muno muZimbabwe, masolutions ari muvanhu, yenonzi people power. Saka isu seMDC Alliance tiri clear negwara rofana kuti ritorwe, gwara rofana kutorwe senyika. Chatiri kuda iyo maenvoys vekunze, zvatiri kuda maindependent people kuti vauye vatibatsire kuti isu sevana vaZimbabwe tigare pasi, titaurirane, tibudirane pachena, tibudise chiri kunetsa muZimbabwe. Babwe tochigadzirisa, ndozvatiri kuda.